Amai Kambarani vanoti vakatanga sangano iri mushure mekunge mwanakomana wavo aita tsaona yakamusiya akakanganisika pfungwa nekuremara makumbo.
Tendwai akatsikwa nemota ari just 6 years old. He's now 38. Akaita severe brain damage and akaita fractured femur. Saka inini kufamba kwandakaita natendi kumurapisa chibatsirwa nehama neshamwari nezvakanaka nezvisina kunyatsonaka zvandakasangana nazvo ndozvakandiita kuti nditange organization iyoyi.
Vanoti vanoshanda nenyanzvi munyaya dzezveutano kusanganisira vanobva kuchipatara cheparenyatwa kubatsira vabereki ava kuchengeta vana nekuvarapa.
Saka ndakafunga kuti organization St. Christopher's ingaunze maexperts ese iwayo panzvimbo imwe chete. Mwana otariswa nemaexperts ese iwayo, maphysiotherapists, mapediatrician, because ndozvandakaona kunge zvaindinetsa inini. Ndakaonawo futi vamwe vabereki vachinetsekawo futi kuti cho vanobatsirwa sei.
Amai Esil Dabiza avo vanonyanya kushanda nevana ava mumusha weHatcliffe vanoti vanonyanya kutora vana vari pasi pemakore masere.
Isusu tine maages atinozotorawo vari below 8 years, tichinovadzidzisa nekuti hatikwanisi kunge tichizodzidzisa mwana kana inge achinga akura. Mwana akatanga kudzidziswa ari mudiki anovawo neruzivo.
Gogo Angelica Sande vakaudzawo Studio 7 kuti vakatora danho rokufamba nemuzukuru wavo ane makore maviri uyo ane makumbo akatsveyama kuti azoongororwa nenyanzvi dzeutano idzi, sezvo vabereki vemwana uyo vaisamuchengeta zvakanaka, izvo zvakaita kuti vamutore kuti vagare naye.
Ndizokufamba nemwana kuti ndiuye naye kuruzini ndechekuti izondingono kuti havana basa naye, nekuti ndakabvira kare ndichitaura ndichiti mwana ndaibvofunga kuti pamwe mateya ndinonokona kuti mwana haasi mateya, makumbo aya ari kutenderera zokuti dzimwe nguva anotombosvika pakudonha ega atadza kufamba, pamwe dzimwe nguva anzoaisi gogo avo adza gogo yangu. Saka ndobva ndangobvira kandichivaudza ndichifunga kuti pamwe vachatumudza musoro, ndakangoona kuti hapana. Saka nokurwadziwa nokuona kuti muzukuru wamusokati kutoremara kakutichitarisa, ndobva ndangoti arega ndingofamba nemwana wangu ndoonakuti chiichi kutora nzvimbo.
Mashoko aya atsinirwa nenyanzvi yezvirwere zvevana vadiki vanova zvakare mudzidzisi paUniversity of Zimbabwe muzvinafundo Inam Efua Chitsike, avo vanoti kune mamwe madzimai anotizawo vana vakaremara. Vatiwo vana vakaremara vanotyorerwa kodzero dzavo.
Nyika zhinji dzomuAfrica vatozivi kuti mune vana vangani vakaremara nokuti vanopfigirwa mumba zvekusati onekwa zvachose.
Muzvinafundo Chitsike vanoti vana ava vakawana rubatsiro rwakakwana nekukurumidza vanokwanisa kukura zvakanaka nekutodzidza zvepamusoro-soro nekutozozvishandira. Ongororo yakaitwa munyika nemasangano eUNICEF neUNESCO kubva mugore 2018 na2020 yakaratidza kuti vanhu vanodarika zviuru mazana mapfumbamwe 900,000 vanorarama neurema uye vakawanda vavo vanopema kuti vararame. Zimbabwe yakasaina chibvumirano cheUnited Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities, asi nyanzvi munyaya dzemitemo pamwe nehutano dzinoti zviga zveUnited Nations izvi hazvisati zvaiswa mumitemo yenyika. Ndakamirira Studio 7 mumusha weHatcliffe muHarare, ndini Ropafadzo Mapinidze.